This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavateriri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kurume 14 2015. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Kunyange nemunzvimbo dzinosiyibva tiri kunzwa isu hurumende ichitaura kuti nekune nzvimbo idzodzo gohwo rinogona kutora rinogona kunetsa.
WFP inoti yave kugadzirira kubatsira vanhu nechikafu sezvo mvura yorambira mudenga.
Zvakuda kuitwa nebato rezanupf ndezvekutonyatsokudubura chaizvo zvose. Bumbiro rakanyurwa nevana veZimbabwe rakarukwa rikapinda pfungwa dzevanhu nezvido zvevanhu vanhu vakandovhota kureferendum.
Muzvare Jesse Majome vanoti nyaya yezanupf yekuda kuvandudza bumbiro remitemo inyaya isina maturo ose. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinopa vanhu rubatsiro munyaya dzechikafu reWorld Food Program kana kuti WFP rinoti riri mushishi kugadzirira kupa vanhu rubatsiro rwechikafu sezvo mvura yaramba kuturuka. Sangano refusenet iro rinoongorora nyaya dzezvechikafu rinotiwo gohwo regore rino harina kumira zvakanaka nenyaya yekusanaya kwemvura. Fusenet inoti vanhu vanogona kuchitanga kudya zvirimwa zvinyoro pakati pemwedzi uno kwete muna kukadzi semakore ose nenyaya yekunonoka kunaya kwemvura. Mukuseya mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvechikafu tabata mutauriri weWFP vaThompson Piri.
Tiri kuona isusu maonero edu sokuti gore rino gohwo redu rinofanira kunge rakatodzikira, nekuti kunyange nemunzvimbo dzinosiyibva tiri kunzwa isu hurumende ichitaura kuti nekune nzvimbo idzodzo gohwo rinogona kutora rinogona kunetsa nekuda kwokuti mvura yakamboshayikwa pakati apa zvakakonzeresa kuti zvirimwa nembesa zvimwe zvacho zvitosvika pakufa muminda.
Imi sesangano rinobatsira vanhu nechikafu muri kuitawo sei kugadzirisa iro dambudziko rinenge rotarisana nenyika here?
Pari manje tanga tiri kubetsera avo vakawirwa nedambudziko irori gore rapera. Mukarangarira pane vanhu zvuru vaigona kusvika kana 500,000 vanga vane zhara. Pari manje tanga tichibatsira 190,000. Asi tiri mubishi kumhanya-mhanya nekutsvaka mari kuti isu tigone kubetsera vanhu kutanga muna Mei.
Mutauriri weWFP vaThompson Piri vari parunare muHarare.
Thomas Mapumo muimbi wokuZimbabwe makaterera kuStudio 7.
Mumiririri weHarare West mudare reParamende muzvare Jesse Majome vanovazve munyori munyaya dzezvemitemo mubato reMDCT vanoti vari kushishikana zvikuru nemashoko egurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa ekuti vanoda kuvandudza bimbiro remitemo vachiti izvi zvichabatsira kuitira kuti hurumende isarambe ichirasikirwa nemari yakawanda. VaChinamasa vanoti izvi zvichaitwa munguva pfupi inotevera, asi muzvari Majome vanoti hurumende ngaibvise vanhu vakawandisa muhurumende macho kusanganisawo makurukota uye inofanira kudzikisawo uwandu hwenzendo dziri kufambwa nevatungamiri venyika kunze vachibvisawo makurukota ezvematunhu ayo vati haasi mubumbiro remitemo. MDC inotiwo kubvisa makomisheni akaita seinoona nezvekodzero dzemadzimai kuda kutsikirira kodzero dzavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvare Majome.
Inoti mashoko aya mashoko anofanira kuti fundutsa chaizvo nekutichikisa isu vana veZimbabwe nekuti zvakuda kuitwa nebato rezanupf ndezvekutonyatsokudubura chaizvo zvose bumbiro rakanyorwa nevana veZimbabwe rakarukwa rikapinda pfungwa dzevanhu nezvido zvevanhu vanhu vakandovhota kureferendum vari neuwandu husati wamboonekwa pasi rose hwekuti vanhu 94% vanovhota vachiti vari kuda bumbiro
asika vachinamasa vari kuti hurumende iri kuda kuti inge ichidzikisa uwandu hwemari hwairi kushandisa hwebhajeti
vachinamasa vari kutsvaga uta mugata saka zvavari kuita izvika vari kuda kuedza kungotamba nepfungwa dzevanhu nekuti tinoatika dare reparamende vekuda vedu reparamende vakakura zvechokwadi kupfuura mamwe akawanda asi ngatimbonyatsobudira nepachena timboona kuti dare reparamende huwando hwemamhengo dzeparamende rinoshandisa mari yakadii munyika kune zvimwe zvinoitwa nehurumende totora hurumende iyo pachezvaye makurukota ehurumende munoziva kuti indakaverenga ndikakatya mari zvikuindikana kuti vanhu ava i71 vakabuda kunze kwenyika vanofamba vakawanda neuwando hwemaaids machi vachibhadharwa maallowance akawanda chaizvo panoitwa zvakawanda saka zvinoda kuti tiziviswe kuti 71 vesa vari kumboita basa rei chaizvo
mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Jesi Majome vachitaura vari parunare muHarare
We love y'all. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we're chiefs, y'all. My Isabel. Yeah, man. Na faza ma sister. Na faza munu wese ma shita. Doro tadira basita faza bari basita faza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer. Fada. Makaterera Studio 7. Fada. Waya waya.
Muza waya waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi ndaita rombo rakanaka kunge ndiine hurukuro namuzvare Sali Dura, mutungamiri wesangano reSali Institute. Avo vari muno muAmerica umo vachange vachishanya kune mapazi ehurumende dzemuAmerica kwemavhiki matatu kuti vadzidze ivo kuti zvinhu zvinofambiswa sei vasati vadzokera ivo kuZimbabwe uko vakabva pasi pechirongwa chakakokerwa nemuzinda weAmerica uri muZimbabwe. Muzvare Dura vachange vachishanya ivo kune nzvimbo dzakasiyana siyana imo muno muAmerica vachisangana ivo nevanyarikani nevamwewo vanoita basa rekusimudzira kodzero dzemadzimai. Takwanisa isu kubata muzvare Sali Dura vari ivo kunzvimbo yeGeorgia vasati vasimuka kuenda ivo kuCalifornia pazvirongwa zvavo. Muzvare Dura, mungatitsananguriro kuti zvii zvamakafambira iko kuno kuAmerica?
Tiri pachirongwa chemuzinda weAmerica kuZimbabwe unoti gore negore rega rega unoita chirongwa chekuti vatungamiriri vemuZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica vave vanoenda kuAmerica vachinodzidza kuti hurumende yacho inoshanda sei, ndezvipi zvingaitika, ndezvipi zvatingabatsirana kuti mukurarama kwatinoita tive tinokwanisa kuti kuve nebudiriro ine pundutso mukodzero dzevanhukadzi.
Muri imo muno muAmerica makwanisa kushanyira nzvimbo dzipi uye zvezvi zvamungati madzidza zvamuchazonopakurirawo vamwe madzimai nevamwewo kuZimbabwe?
Pari zvino taona dare reparamende tikaona zvemasangano anoshanda nemasangano ari muAfrica vakanangana nenyaya dzekusimudzira kodzero dzevanhukadzi nevanasikana. Saka zvakanyanya-nyanya zvatadzidza ndezvekuti tikatarisa hurumende yenyika yeAmerica tinoona kuti ihurumende isinganyanyopi masimba akanyanya kuvatungamiriri venyika. Iyi hurumende inonzwisisa kuti vanhu vane zvavanokoshesa sevanhu zvichibva nemunharaunda dzavanogara. Vanototarisa ivo kuti vanoda kuti vazvitonge sei mavanogara vanoona uye kuti upfumi hwavo vachahushandisa sei nekuti upfumi hwavo uchagoverwa sei zvinobatsira nharaunda yavanogara saka izvi ndizvo zvinhu zvatadzidza zvekuti zvinhu zvinogona kuti batsira munyika yedu yeZimbabwe kuti tikatarisa zviwanikwa zvatinazvo zviri munzvimbo dzakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana saka kana vanhu zvizvarwa nevagari vemunharaunda dzakasiyana idzi dzine zviwanikwa dzakasiyana siyana vakava nechekuita mukuona kuti upfumi hwavo hunounganidzwa sei hunoparadzirwa sei hunoshandiswa sei kuti kuve kunova nebudiriro ine pundutso zvinhu zvingatibatsira chaizvo zvimwe zvataonawo zvikari ndezvekuti tadzidza zvikari kuti mukurwira kodzero dzemadzimai nekusimudzirana kunewo urongwa huripo kuti kana vanhu vari mudare reparamende kunyanya madzimai kana maseneta kana vedare reparamende vanotova nenyanzvi dzakawanda dzavanoshanda nadzo saka tinoona kuti tikatarisa mapazi ehurumende munyika dzedu dzakanyanya dzemuAfrica anenge achingova pamwedzi mwenguva nemunhu mumwe chete anenge achishanda muofisi make saka zvatinotarisira kuti aite mukusimudzira kodzero dzevanhukadzi nevanasikana nekuenzaniswa kwemukana pakati pevanhurume nevanhukadzi zvinhu zvinozoita sekuoma nekuti anenge asina nyanzvi dzakawanda takwanisa kunge tichienda kuna senator veku New Hampshire vanga vanotova neofisi yavo ine vashandi vanova makumi maviri nemaviri saka wanga uchitoona kuti kushanda kwavo nekukwanisa kwavakaita kuti mudunhu ravo kuve nevakadzi vakawanda vanokwanisa kunge vari mudare reparamende kwakabudikidza nekuti kunotova nenyanzvi dzakawanda dzinoita kuti vave vanokwanisa kunge vachishanda vachiwanawo zvinobatika zvavanoita semutungamiriri wehurumende
Muri kuona zvamuri kudzidza kuno zvichizoendeka here kuti mukwanise kuzowanikwa muchizvishandisa pamunodzokera kuZimbabwe. Makatarisa mamirira akaita zvino munyika pari zvino.
Takatarisa nyika yedu yeZimbabwe inyika iri kukoshesa kudzidza uye inyika iri kukoshesa kuti budiriro iitike iri kuda kudzidzawo kune dzimwe nyika. Ndikatarisawo inini pandiri semurwiri wekodzero dzemadzimai ndiri mutungamiriri wechidiki ndichishandawo nemadzimai ekumapato akasiyana vanoita nezvematongerwo enyika ndinoona ndichizokwanisa kuti zvandadzidza kuno ndonotaurawo navo vanorwirawo kodzero masangano akazvimirira ari ega anotarisa nyaya dzekodzero dzevanhukadzi kodzero dzevechidiki nekodzero dzevanhu muruzhinji rweZimbabwe ndinoona ndichizokwanisa kuti tinonoita mubatira pamwe nokuti zvatadzidza zvinhu zvinotiita kuti tive tinovapane chimwe chinhano kuti nyika yedu ienderere mberi zvakanaka.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Sally Dura, mutungamiri wesangano reSally Institute. Kunge manga muinesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives Upenyu Hwedu.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa kuoma kwezvinhu munyika munyaya dzeupfumi uye kunzwawo kune mumwe wevanhu vane barika kuti vari kuzvikwanisawo sei kuraramisa mhuri yavo muhurukuro yedu. Tinava John Mushavatu vazhinji munovaziva nenyaya yehurukuro yatakamboita nawo pamusoro pesangano ravo revanhu vane barika ravaironga kuti vange vachiumba. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vamushavatu. Vamushavatu, nyaya yatoda kukurukura nhasi inyaya yekuoma kwezvinhu. Vazhinji vari kuchema kuti upenyu hwaoma munyaya dzezveupfumi umu. Imi muri munhu ane barika, muri kuraramawo sei uye muri kuzvikwanisawo sei kana munhu ane mudzimai mumwe chete nemhuri shoma achichema?
Zvinhu zvakaoma zveshuwa ende kuoma kwazvakaita hazviri kusarudza. Iko zvino semagari ratuita panapisha pedu panapa pamberi panapa tatori nenguva tatadza kuenda kumusha chakumusha kwai padu panenge rine 50 kilometers zvinoti pamusha hakusi kuendeka kumusha kwati zvinhu zvaoma. Kana chechi chaiwo pataenda mwedzi wega wega zvese hazvisi kudi hazvifunga zvakanaka kwati zvo zvinhu zvadi zvaoma ende kuoma kwati hakusi zvo zvaomera munhu mumwe chete kare zvoba munhu anebarika chete vanyika yese yadi yaonerwa nazvo.
Vateereri vangada kuyeuchidzwa kuti vamushavatu vane mhuri yakakura sei nokuti patakambotaura nemi pamusoro pebarika paane makore.
Ini ndine vana 15 nemadzimai angu maviri pada ini wanita kerana aku fura nizimu ekare kare pai budi anceuka takada aku dah zul aku kerana aku ni nama video ada tahu bawa.
Tinoona kuti vana vechikoro ndo dambudziko rinonyanyorwirwa nevabereki kuti vanga vachikwanisa kuendesa vana kuchikoro kuvatengera mbatya dzekupfeka nezvimwe zvakadaro. Muri kukwanisa sei kuriritira vana 10 nevashanu?
Izvozvo zviri kuoma nevivajonga asi kuoma kwacho hakusi kuti zvikomera isu stoga asi vanhu nyika yose yasara dambudzikoro asi tiri kuvavariro kuti vana vadii vakaramba vachienda kuchikoro. Patai apa mari dzakawanda dzekuti vazodyiwo kana chinyi vari vanoita madheskula vaye dzacho dzaashoma zvazokotiwo vanhu vese vari kuvakura kuti zvizvaoma hakusi kuti pachine madanho akaita isai hapachisina baba vajonga.
Vamwe vanowedzera pashoma pavanowana nezvirongwa zvakaita sekuchengeta huku, kurima magarden, kurima mabindu nezvimwe zvakadaro. Vamusha vatu nemhuri vari kuitawo sei kuwedzera zvishoma zvavanowana izvozvo?
Tirikutiraya kuti hazvokurima kumusha pane purazi rakasiyiwa nababa baba vakarashaya saka takumbora chimborima rimwe ikoko kuti pamwe tingaona zvikadii zvingatibatsirawo asi hazvino zviri kungooma vajonga kana kuti uwane kana mainipusi achiine zvokurimisa acho zvese zviri kunetsa asi idambudziko rakasangana nenyika.
Mai mhenge muine urongwa hwesangano revane mabarika irori wasvika papi urongwa uhu?
Urongwa ihwohwo huriko but informally hatina kuzoita to formalize everything but informally tine vanhu vatichitaura tichibatsirana batsirana pakugara kwedu sivanhu vane mhuri dzakawanda.
Tichitarisa iyo nyaya yekuoma kweupenyu ei, mungaona here sangano renyu richizokwanisa kuzoitwa zviri pamutemo kana kufomalizwa?
Zvinoita nota zvine chinangwa chakanaka chinobatsira kuti vanhu vese vagare vari positive with emerage kwete kutigara pari zviri nenge zvokuwanda wanda zvatinenge tichirwisana navanhu kuti vasaramba vachiita zvokuwanda wanda asi vagare zvakanaka. Asi pakuoma kwakaita zvinezvi tiri kuona kuti vanhu vazhinji vakutonyanya kuita zvekuwanda wanda pane kuti vanyatsorora madzimai vachigara navo nekuti zvinhu zvadi zvakuvaomera.
Zvamungataurawo kune vakateerera pane ramangwana?
Pane ramangwana tiri kuti dai nyika yedu yanga yadii yabatsirika kuti zvinhu zvedu zvisununguke kuti vanhu vagare zvakasununguka semagara akaita kare kuti vazhinji havasi kutoziva kuti nyika ino yanga yakanaka zvakadii nekuti vakukurira munhamo tirikuti dai nyika yedu yabatsira kana tungamira rongwa kwezvinhu dai vabatsira kuti nyika yedu iite zvakanaka kutati upenyu hwevanhu ureruke pane zvazviri zvinezvi.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai vamusha watu nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Aiwa zvakanaka, tinotenda vateereri.
Manga makateerera kuna vajohn musha watu vane barika remadzimai maviri nevana 10 nevashanu muchirongwa chedu cheupenyu hwedu. Apo tinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mwaka Blessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga nacho chirongwa.
She wanna go slow, money wild at the pipe, sounds like that glowy hawk. Mba, mba, leave it. Go down, bring it.
I think my body going crazy for you. I see you coming through, I lose my control. My mind is saying, I've got to vibe, got to vibe, got to vibe. I've got to vibe, got to vibe.
Nako kambofa yakadhumba kubva kuna Sisianti tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. WFP inoti yave kugadzirira kubatsira vanhu vemuZimbabwe nechikafu kutanga mwedzi unouya sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Thanks Blessing Zulu.